Engenda mwa titi, asindu funduka imimi. Mimi wari tututu. Dimi ishe ndimi mununuri wangu, pano baya pane minzwa muri shangu. Eye ndimi muridziwe ndimi, nyangwe dzidzi dzuri vaishe wangu. Dimi munondo ndimi murwiwe hondo. Ujimiro pa mazino zese neponzo. Mari ndimi, chietza ndimi, rino pupura rurimi. Ndimi mununuri wangu, pano baya pane minzwa muri shangu. Eye ndimi muridziwe ndimi, nyangwe dzidzi dzuri vaishe wangu. Ndimi munondo ndimi murwiwe hondo. Tujimiro pa mazino zvese neponzo. Mari ndimi chietsa ndimi, rinopupura rurimi. Ndimi ishe vamatsishe, Mari asingarwiswe. Simba rematsishe, tsime rinomwave ushe. Ndimi ishe vamatsishe, Mari asingarwiswe. Ndimi simba rematsishe. Ndongoti. Ndimi ishe vamatsishe, Mari asingarwiswe. Ndimi simba rematsishe, tsime rinomwave ushe. Ndimi ishe vamatsishe, Mari asingarwiswe. Ndimi tsime rematsishe, rinomwave ushe. Enge ndamwa titi, asi ndofunduka imimi. Mimi wari tututu. Ndimi ishe vamatsishe, Mari asingarwiswe. Ndimi simba rematsishe, tsime rinomwave ushe. Ndimi ishe vamatsishe, Mari asingarwiswe. Ndimi tsime rematsishe, rinomwave ushe.